Iri basa gurusa, basa randapinda pane ma challenges akawanda mu region medu. Region yedu yeSADC ine nyika dzinokwana 15. Asi dzinouya 14 nokuti Madagascar haisati yagona kuti iuye kuma meetings atinoita. But nyika dzese kubvira kuna Tanzania, toenda ku DRC, todzika muZambia, Malawi, Mozambique, Namibia, Botswana, South Africa, Zimbabwe yacho, Lesotho, Swaziland, Mauritius, Seychelles also included. We are all seriously looking at what is that we can do as members of parliament to make sure that we improve the lives of the people who have entrusted us, who have put us into parliament. Saka ndonyaya hombe yatiri kutarisisa.
Zvii zvamuri kutarisira kuunza pabasa renyu idzvairi?
Tinenge tichitarisa patinoti pachirungu benchmarking, tichiona kuti malaws atiri kuisa, mitemo yatakaisa mudare reparamendi, iri kushanda here? Kana isiri kushanda, imhosva yei isiri kushanda? Tinenge tichitarisawo zvakare kuti iwo mapresident edu nemaministers edu yatinoti oversight, kana taisa mitemo, vari kuiteedzera here mitemo iyoyo? Kana vasiri kuiteedzera, imhosva yei? Ko isu sevanhu vakasarudzwa nevanhu semamembers of parliament tiri kuitei panenge paine vaya maminista vatinoti executive vanonge vasingateedzeri kana kuti kuimplimenta mitemo yatinenge takaisa kuparliament? Tinotarisa kuMozambique, totarisa matambudziko ari kuendera ikoko, totarisa nyika dzakasiyana siyana tichiita yatinoti benchmarking. Kunenge kuchiita zvakanaka, totarisa kuti uku kuri kuita zvakanaka, tinotadza sei kuti tiitewo zviri kuitwa nevava? Tozotarisa kuti kana tichasafaka dziri nyaya dzeikonomi, tinoona nyaya iri kunetsa muregion inyaya yekuti hatina electricity yakakwana. Hezvo tinorima kuZimbabwe, tinorima zvakanyanya, tisafama nyangwe mvura iripo. Asi kana pasina magetsi ekuti mvura igopombwa kuti udiridze, hapana chaunowana. Tinoda kuti vari kutora platinum vachingoiendesa kunze kwenyika iri roo, tichiwana mari shoma shoma. Kuti tiwane mari yakawanda, tinofanirawo kuti tiite inonzi beneficiation or value addition, kuti muvake smelter yekuti muite value addition yeplatinum paya pachegutu. Foreign direct investor kuti avake yavanoti smelter yekuedha value yacho, zvinoda maybe 4000 megawatts zeelectricity. Iyo Zimbabwe yese nhasi uno iri kungogona chete kuwana 1200. Saka nyaya yemagetsi tinoitarisa futi takatarisana seregion. Toti hakune nyaya inga dam kumusoro uko kuti yarasiku. Kunonzi kune magetsi ekuti noti kuti anongokwana region yese, anogona kukwana tikatotengesawo mamwe kunze. Saka ndiwo maprojects atiri kuti ngatiimprove ai. Ko chinoita kuti tarima makabheji muZimbabwe tigotadza kuatengesa? Uri kuona mafarmers kumusha vanotogona kupa mombe nekuti vashaya market. Vana mai vedu vanorima matimati kunana mutoko kuya achiora. Uchiona kuti kuDRC pamwe hakuna matomatoes, vari kutotenga kubva kunze kana kubva kuEurope, kana kuti kuAngola hakuna. Tiri kuti toita sei kuti paite intertrade between our countries? Ndonyaya dzatotarisa.
Mataura imi mabasa amuchange muchiita kubatsira madzimai nevana vasati vabva zera vemuSADC, mabasa api aya?
Totarisa nyaya dzemadzimai. Nyika dzeSADC dzakasaina idzo yatinoti SADC gender protocol yekuti ngatiitei 50-50. Totarisa nyika imwe naimwe kuti ko zviri kutadza sei kuitika nokuti tisimudzire madzimai, nekuti takabvumirana mapresident ese akasaina nyika dzikaratify kuti madzimai vanhu sevakagadzirwa naMwari sokugadzirwa kwakaitwa varume. Mukativasimudzira zvinoita kuti nyika dzigobudirira, ikonomi dzigobudirira. But unoona kuti mukati menyika dzedu tiri kufamba nespidi yakasiyana-siyana. Totarisa kuti ko imhosva yei tisi kugona kusimudzira vanhukadzi anove even more than 52% of the populations in our areas? Ndo dzimwe nyaya dzatinotarisa idzodzo. Ndo saka tine yatinoti regional women parliamentary caucus inosanganisa madzimai ose ari mudare reparamendi muregion yeSADC, tichidzidzisana kuti kana kuMalawi caucus ichibudirira muri kuite maprojects akaita sei, amungagona kuita nevamwe vanhu ikoko, mungagona kushanda sei nematraditional chiefs kuti zvinhu zvakagara zvisinganzwisisiwi nevanhu zvigonzwisisiwa kuti aiwa munhukadzi anogona kuita leader, anogona kuita president, anogona kuita vice president. Ini ndinotenda kuti basa randakapuwa iri ndinofunga ndini mudzimai wekutanga pa20 years yesadic pf ari backbencher kuwana position ya vice president. Naizvozvo handisi kuzvitora sedambe asi ndiri kutozvitora sebasa gurusa. Ndiri kuona mberi uku kune machallenges akawanda, urombo hwakawanda muregioni medu.
Pane mabasa amuri kuita here panyaya yezvematongerwo enyika zvakadai sesarudzo nezvimwewo zvakadaro zvinenge zviri kuitika imomo musadhaki?
SADC parliamentary forum ndiyo yakabudisa manorms and standards maelections. Tisu tinoti maelection anofanirwa kuobservwa sei mumuno musadhaki. Tisakabudisa kuti ndosaka isu sesadhaki parliamentary forum tinotumira mamembers of parliament kunyika yega yega inenge ichiita maelections muno musadhaki, vanoenda a week before vachiona kuti zvakamira sei, vogara munyika imomo a week after my elections vachiona kuti zvakafamba here, zvanga zviri free and fair here. Saka nokuti the will of people can only be expressed through the democratic elections, saka zvinhu zvese zvatinoita ibasa gurusa rinoitwa kusadhaki parliamentary forum. Vazhinji vangadaro vasiri kuona kunaka kwakaita SADC parliamentary forum, asi ndiyo basa reguru rasara tinaro rekuti each citizen ndo shungu yangu. Each city totanga nemembers of parliament venyika dzedu dzese dziri 15 vazive kukosha kwebasa ravari kuita nebasa riri kuitwa nesadhaki pf. Nyaya dzekuti vana vadiki vanorodzwa, vamwe vanopihwa senhu nekuti munhu uri mune nzara monzi atora mwanasikana wangu, umwe anonzi aiwa pakaitwa ngozi woripwa nemwana, aiwa. Isu kuno kusadhaki parliamentary forum tisu vekutanga pasi rose kubuda neinonzi model law to eradicate early child marriages and protecting those who are already in marriages. Tisite kutanga, and this is something which has been celebrated by the whole of Africa and the whole world. Kutakabuda ne modo loyoyo. Zvichireva izvo kuti mune mukati memutemo uyu nyika dzese dzemusadhaki dzakutarisa kuti toita seiko. Kana tichiti ngatichengetedze vana, vanasikana ngavachengetwa vari muzvikoro, vanorepa ngavasungwe vagohomeserwa zvakanyanya. Zvese zvatinenge tichitaura kudzidzisa madzishe edu vatinoti ndo macustodians evanhu mumareserva matinogara, tibatsire tichiita basa inonzi campaign awareness, kuchinja mafungiro kuti zvinhu zvimwe zvatakagara tichifunga kuti zvinhu zvakanaka hazvinenge zvisingabatsire kuti nyika iende pamberi. Saka basa gurusa, tinongoda kuti Mwari dai agozotikomborera tigoshanda zvakanaka na speaker president wangu speaker Dos Santos wekuAngola.
Totarisa Honorable Mutsvangwa kuti muri kupinda pabasa iri zvinhu zvakati omei munyika tichitarira nyaya yeupfumi, nyaya yemari. Tinoona kuti munguva inotevera kuchange kwakushandiswa mabhondi nosi, uye mataura imi kuti muchange muri kutarisa kudyidzana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhaki. Izvi hazvizoomesa here basa namunenge muri kuita?
Basa iri sokutaura kwandaita ndakatopinda patori nemachallenges akawanda. Ndo pane nguva yekuti titarisise kuti tichichinja upenyu hwevanhu vedu. Nyaya dzemari dziri kunetsa kunyanya muZimbabwe iye zvino sokutikubvunza kwamaita. Inyaya inotinotarisawo isu kuti chiri kuita kuti nyaya inetse zvakanyanya muZimbabwe yemari ichingagadziriswe sei. Totarisawo kuSouth Africa vari kuzvifambisa sei. Totarisawo kune dzimwe nyika, kuna na Mozambique, ana Angola. Inyaya yebenchmarking, yekubatsirana tichisheya maexperiences. Kana tapuwa maexperiences ese iwo zvinoita kuti mamembers of parliament basa ravo nderekutarisa kuti vatapa mabasa semaministers vatakasarudzira sematsana president vari kuteedzera here constitution yatingati mutemo mukurusa wenyika. Because ibasa remaparliamentarians kuona kuti constitution zviri muconstitution yenyika zvateedzerwa. Constitution yenyika inonzi supreme law. Zvakadero zvinoreva kuti munhu wese ari pasi pemutemo uyu. Ndiwo mutemo mukurusa. Hazvinei kuti uri chechi ipi, hazvinei kuti uri political party ipi, hazvinei kuti uri ndiwani, asi uri pasi pemutemo unonzi supreme law, inonzi iyo inoitwa upheld neparliament. Saka ibasa ratiri kudzidzisa. Ndosaka ndati rimwe basa guru ratinoita kusadhaki parliamentary forum icapacity building. Because nokuti hazvireve kuti kana munhu asarudzwa kuita member of parliament akuziya basa rake. kusade parliamentary forum kunorongwa ma workshop akawanda ekudzidzisa ma members of parliament kana wapinda muparliament kana uchinzi rimwe basa rako ndere oversight usamirire kuti tiuzoverenga nyaya dzecorruption manewspaper ndiwo unotofanirwa kuziva kuti pakati pari kufamba sei mitemo iri kuteedzerwa here pane good governance here tiri kubvisa here vanhu vasingagoni mabasa vasiwaratidza kuti havagoni mabasa kuti nyika igobudirira saka ibasa guru sa ndinozviziva pane it's a very challenging job but I have been always ready to take up challenges handina chandinotya ndikubvira ndiri mwana mudiki at 15 years ndakaita take up a challenge yekubuda munyika kuenda kunorwira kuti tisununguke sevanhu vatema naizvozvo handityi challenges I'm ready for the job.